Vashaura nevatori venhau, sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vati commission yavo yagadzirira zvakakwana kuti veruzhinji vaende kunotarisa mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti kubva mangwana kusvika musi wa29 mwedzi uno. Vakakurudzira veruzhinji kuti vashandise mukana uyu kuti vagokwanisa kuvhota mutsarudzo dzegore rino.
Gwaro rakanyorwa mazita eavo vachaenda kuvhota, tinonzi provisional voter roll, richange ririko kumapolling station enyu ese amakanyorerwa pamavoter registration form. Richange ririko chinangwa chiri chekuti muende munotarisa kuti mazita enyu akanyorwa zvakanaka here. Zviterengo zvemazita ndizvozvo here zvakafanana nezviri pachitupa, nekuti mukasaenda kunodongorera nekunotarisa nekunogutsikana nemanyorerwo emazita nekuziya polling station, kune zvinhu zviviri zvinoitika. Musi wesarudzo hamugone kuvhota kana mazita enyu asina kuringana zita riri pagwaro iri nezita riri pachitupa. Uyezve musi wekuenda kunovhota hapana munhu anozokwanisa kunge ariko achikubatsirai kuti mugadzirise. Saka kuti musazogumbuka kana kutadza kuti sarudzo yenyu yekusarudza mutungamiri wamunoda izoitika musi watinoenda kusarudzo, zvakakoshesesa kuti muende munhu wese akanyoresa kuti ari kuda kuenda kusarudzo. Zvakakosha kuti aende anotarisa azvionere kuti mazita akanyorwa zvakanaka here.
Amai Chigumba, vatiwo veruzhinji vanenge vawana zvakakanganiswa, dzingave nhamba dzechitupa, mazita avo kana nzvimbo dzavanoda kuvhotera, vane mukana wekugadzirisa panguva inenge ichiongororwa gwaro revavhoti.
Mukana zvakare kuti kune avo vari kuda kuti ndakambenge ndichigara kune imwe nzvimbo ndakachinja kwandaigara ndauda kuenda kuno, munogona kuita inonzi correction or transfer of polling station. Munoenda zvakare kupolling station kwenyu ikoko, mosvika mosvikobvunza monzwa kuti paregistration center ndepapi, moenda munounza futi zvinoratidza kero yenyu yepamunogara. Munogona kushandura polling station yenyu kubva kuHarare kuenda kuBulawayo, kuenda kwaMurehwa, kuenda kwaMutare chero kwamunoda. Nevakachata vakashandura mazita, vakatora mazita evarume vavo, munogona zvakare kuenda munoratidza kuti maone zvitupa zvitsva, mazita enyu anochinjwa kana makambenge musati machata, mazita anokwanisa kuti zvakare kuti ashandurwe panguva ino yatarisana nayo. Saka kubva musi wa19 kusvika musi wa29 May ndopatichaita zvinhu zvakaita saizvozvo.
Vatiwo pane rimwe gwaro rechipiri rine zvakakanganiswa mukunyoreswa kwaitwa vanhu sevavhoti ravari kudaidza kuti exclusionary list, iro rine vanhu vanosvika zviuru gumi nechimwe vachiti veruzhinji vakanyoresa sevavhoti vakashaya mazita avo mugwaro rekutanga. Vanokwanisa zvakare kutarisa gwaro rechipiri vobva vagadzirisa zvakakanganiswa, ingave mifananidzo kana mazita avo nezvimwe zvakadaro.
Tarako ukariona risiri pakanyorwa mazita evamwe, zviri kureva kuti pane chakakanganisika pakunyorwa kwemazita ako. Pamwe mufananidzo wako hauna kubuda zvakanaka, pamwe nhamba dzechitupa dzakapesaniswa. Saka kune avo vataisa panonzi exclusion list vanosvika ndofunga gumi nerimwe chete rezviuru zvevanhu 11,000. Basa ramunofanira kuita panguva iyoyi yemazuva gumi nerimwe chete yatavhura nderekuenda ukashaya zita rako pane mazita evamwe, zita rako rinenge riri pane amwe mazita eavo vane zvavanofanira kugadzirisa panguva iyoyi yatavapa. Tinokurudzira zvikurusa kune avo vasati vaenda kunonyoresa kuti vanoda kuvhota, mukana zvakare iwowo wekuti muende munonyoresa panzvimbo nzvimbo dzedu dzatagara tichinyoresa dzisingasviki 100 kana kuti zana, tavhura nzvimbo dzekunonyoresa kuvhota dzinopfuura 2,000 kuitira kuti vaya vamberi vachitaura vachiti mitsetse yacho iri kurebesa, hatichiwana mukana, vamwe vanga vari kumabasa. Izvozvi zuva ramangwana nezuva remugove ratopinda muzuva resvondo vazhinji havaendi kumabasa. Torai mukana iwoyu munotarisa mukana wenyu, mukana wamapiwa nebumbure renyu remutemo, mukana wamapiwa nesangano renyu rinoona nezvesarudzo rinonzi Zimbabwe Electoral Commission. Tinokukurudzirai vabereki, torai mukana uyu, hatizoda kukuonai makamira makabata godzi musi wekuenda kusarudzo muchiti zita rangu ndarishaya kana kuti ndanzi zita riri pachitupa nezita riri pavhoters roll zvakasiyana, hauzikwanisi kuzoti usarudze mutungamiri waunoda. Tinoda kuti mugutsikane nesiwo tigutsikane, ini mugoenda munosarudza mutungamiri wamunoda isi tigofarawo kuti takangona basa ratakasvika.
amai chigumba vazivisawo zvakare kuti vatori venhau pamwe nevanomirira masangano akaongorora chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti havachasungirwa kubhadhara mari dzokunyoresa patsva kuti vaongorore kuongororwa kwegwaro revavhoti kuri kutanga mangwana uku vati vakaongorora kunyoreswa kwevavhoti vanosungirwa kubhadhara madhora maviri chete emari ichashandiswa kugadzira makadhi matsva kwete mari yakatarwa nezek kunzi ibhadharwe nevatori venhau pamwe nevemasangano akazvimiririra pakuongorora gwaro revavhoti vakange vasina kumbenge vakanyoresa pakutanga ndivo vachange vachisungirwa kubhadhara mari yakatarwa nezek iyo yanga ichigunun'unwa nayo nevatori venhau pamwe nevemasangano aya kuti yakawandisa amai chigumba vati pachapera chirongwa chekutarisa mazita kuti arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll ndipo pachagadzirwa gwaro revavhoti rizere mutungamiri wenyika ozotara zuva richaitwa sarudzo zvichakadai mapato ose zvematongerwo enyika akurudzira veruzhinji kuti vaende kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.